ndino kutaulia ndini mkuru wa maboxer omfo Victoria starangu ndino nzi Peter ndini trainer womuno and chitevelwa na vamunoda wafa ndivo treasure vedu ndichipedza kutevelwa na vamunoda wafa treasure vedu vachitevelwa nangwindi mpulisa wapano wa Fort Victoria workation zvino ndina vakomana vangu wa maboxing vanotanga kuti vagoimba gwiyo gwavo rumwe goga bondiro stambisa ndichi trainer boxing muno Fort Victoria zvino vachatanga kuimba gwiyo gwavo gokundotora mishonga veinda kundotora mishonga kumaroro Enoch achitanga kuimba baba va boy ono vari pano is my champion, nice champion. Enoch is my champions. Ready? Go. Enoch.
Dichano tora kumishonga. Yeah, oh yeah.
Yeah, yeah.
Harare kwenyu kwa soleba.
Yeah,
yeah, oh
manja chibi.
Harare wenyu
manja kutu.
Wait!